Bindam dandaro Muchiseko chemufaro Ehe kasha Chimbotambi samchono Iwe chimusoro Ratitakote ore chimusoro Chimukono Pindai mudandaro Tifari nevamu Tambayo mango Tifari o